Ndinofara kuve nemi pastudio 7 ndoti maswera seZimbabwe hongu vabereki vari kuchema chema zvakanyanyisa nenhau dzeschool fees maringe nekuti nguva yavakanga vakapuhwa nehurumende tichigadzirira kuvhurwa kwezvikoro yanga iri nguva diki
mungatsanangura kuti zvinonyatsofamba sei kuti pazosvika pakutenderanwa panyaya dzekuwedzerwa kwemaridzi
asika zvinowanzoitika kazhinji zvekuti kana mafizo aapruvhwa vabereki vanofanira kugara pasi neSDC yavo SDC neschool management vanopresenta budget ravo kuvabereki rezvavari kutarisira kuita temu iyoyo kana vachinge vapresenta budget iroro vabereki vanoritaura nezvaro vanodibeta pameeting yavo yeschool parents assembly kusvika vawirirana mari dzavanokwanisa kubhadhara iyo vabereki kana vawirirana voita maminutes vopresenta budget racho kuofisi ya provincial education direct kunove ndokunobva approval yemari dzavanenge vawirirana hazvibvumirwi kuti komiti iri yega nahedhi vagare pasi vatare mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa nevabereki vari vega kuti hadziitwe dzisina approval
asi tiri kunzwa vamwe vari kuchema chema vabereki kuti havana kunge vasumwa
kana kuine dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa dziri kuiti vabereki vari kubhadhara mafizi asina kunge akatenderwa nevakuru vedzidzo titaurirei kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende ochiimplimendwa saizvozvo asi tirikukurudzira kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhies anodiwa kuitira kuti zvinozoita kuti chikoro chifambe zvigadzirwe
munga pamuenzaniso
tine mari dzemasalari yemaancillary staff yedu vashandi vaya vanotibatsira muzvikoro pane mari dzemagetsi panoda kuitwa mvura panoda kutengwa zvinhu zvakawanda wanda mapps ekuti vana vawane kuchikoro kwakaita sei kwakanaka tinenge tichikurudzira kuti vabereki vabhadhare mari avo vane zvichemo vari kukundikana kubhadhara mari tinhingi wiki rekuvhura havaende vanogara pasi nemahedzi voita payment plan voona kuti vanogadzirisa sei mafizi avo.